Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 17 2020. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda nekusecha mahofisi ebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisira chimiro chavo. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vangangotenda kuti nyaya yekurambana nemudzimai wavo muzvare Mary Mbaiwa inzwikwe kunze kwedare mushure mekunge vaviri ava vatanga kufukura hapwa vachipumhana uroyi. Mutongi wenyaya iyi Justice Christopher Dube Banda vati magweta evaviri aya vadzoke kudare svondo rinouya vachivasuma kuti vanenge vachida kuenderera mberi here kana kuti kutaurirana. Nyaya dziri kuda kugadziriswa mukurambana inyaya dzekuti ndiani achachengeta vana vavo vatatu uye kugowana midziyo inosanganisira dzimba nezvikakarara zvemotokari. Nyaya yemba yekuBorodo Brook iri kunetsawo sezvo muzvare Mbaiwa vari kuti vakarambidzwa kupinda mumba iyi nemauto kunyange hazvo dare repamusoro rainge rati vaende kunogara ikoko vakamirira kutongwa. Izvi zvabuda mudare nhasi apo gweta ramuzvare Chiwenga vataona Nyamakura nerimwe gweta ravachiwenga Advocate Louis Uriri vati kutonga kwenyaya iyi kumbosendekwa vachiedza kutaurirana. Asi vauriri vaudza Studio 7 kuti havatenderwi kutaura nevatori venhau nezvenyaya iyi vakati titaure nerimwe gweta ravachiwenga vaWellington pasipanodya. Vapasipanodya vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kunzwa kubva kuna vachiwenga kuti votora gwara ripi. Vanyamakura vaudzawo Studio 7 kuti vapanana magwaro semagweta uye vachadzoka kudare nemusi wemuvhuro vachitaura zvavanenge vawirirana. Asi kana pasina chabuda panyaya iyi, nyaya iyi nezenge yotanga kunzwikwa mudare nemusi wechipiri. Kunze kwekunetsana panyaya yekurambana iyi, muzvare Mbaiwa vari kupomerwawo dzimwe mhosva mbiri, imwe yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo, imwe yekuda kuuraya murume wavo. Vari kuramba mhosva mbiri idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga.
Uhongu kana zviri zvekuti vanhu vayananiswe vataurirane mune zvakanaka zvinotenderwa pamutemo. Zviripo izvozvo kuti mhuri dzinopiwa mukana wekutaurirana. Asi tinofanira kuziva kuti zvimwe zvichida parenge pavakuti pamwe pane vari kutya kuti hapadza pfukurwa pachivara kana kufumurwa kungazoitwa kana nyaya ikaramba ichitambwa pachena. Saka zvakanaka izvozvo kuti vataurirane. Asi chikuru ndechekuti kodzero dzevana nekodzero dzemadzimai dzichengetedzwe pakutaurirana ikoko.
Mungajekesa here kuti kodzero dzinochengetedzwa sei?
Hongu tino kana tichitaura zvekodzero tinotaura kuti zvakanakira vana ndezviti kwete kutasa kuti ane masimba anokunda mumwende upi uyezve kana vanhu vachitaura nakunzeko Matare zvanenge zvawirirarwa zvachona zvinofanira kuti zvibve zvadziswa kana kuti zvigotsinirwa nedare kuti aiwa izvi zvakanaka kuitira kuti pasava nevanhu vanozoti mangwana aiwa ndakambunyikidzwa kana kuti ndanga ndisina kugutsikana ndikakwara. Chazvakanakira zvakare ndechekuti zvine magweta mukati ematii ose izvozvo zvinoita kuti matii ose agone kuona kuti kodzero dzavo neishumiro yavo inobuda zvakanaka munhaurirano idzodzo. Tichikurudzirawo vane simba rakawanda vanenge vachitungamira nyika kuti vakwanise kufungawo nezvekodzero dzevana nedzevadzimai panyaya iyi.
Saka apa magweta ndo anenge otaura nevaviri ava kana awirirana ponyoreranwa pasi chibvumirano chinenge chitarisirwa kuti chinofanira kutedzerwa nemunhu wese
hongu. Asi kana magweta achitaurirana vanenge vachingoita zvavanenge vatumwa magweta pachavo dzinenge dzichingova nhume havana zvavanenge vachitaura zvido zvavo ivo kwete vanenge vachingotaura zvavanoudzwa kuti ndo zvatinoda vachizotaurawo kuti mutemo unoti kudii ndopanokoshera magweta.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mapurisa anga akapakatira zvombo apinda ndokusecha mahofisi ebato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achiti ari kutsvaga zvombo. Asi mapurisa aya hapana chaawana paMorgan Tsvangirai House. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na4 pm ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati memuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa neMatare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kweMorgan Tsvangirai House vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbira kusecha. Tikatokumbira tsamba yenyu nobva vatipa. Iri timu yanga yakati one day. Then vaita barricade paHarvest House pese kusvika kwaoke pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda, vatatendera kupinda 10 vanhu kuti vakwanise kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha. Hapana chavati vawana and hapana chavanoona because hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sekutaura kwataita izvozvo vakazara muHarvest House vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC iite kunge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzisi vekumaruva vanoti nekuda kwemari shoma yavanotambira upenyu hwavari kurarama huri kudzikisa chimiro chavo sevadzidzisi munharaunda dzavanodzidzisa. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
VaBrighton Sikira vanodzidzisa kumaruva ekwaNemangwe kuGokwe South. Vatsikira vane mudzimai asingashande uye vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro. Vanoti vane rombo rakanaka kuti vanodzidzisa pedyo nekumusha kwavo, izvo zvinoita kuti vabatsirikane nekuwana zvimwe zvinhu zvavanoda pakurarama zuva nezuva. asi vanoti upenyu huri kuvaomera kuti vaendese vana vavo kuchikoro sezvo mari yavanotambira iri shoma.
Ndune manza yakanaka kuti ndodzidzisa kudhuze nekumusha. Saka maweekends ndinotobuda ndinowana chiupfu kumusha, ndinowana zvemurivo zvanga zvakafushwa namadhamu, ndodzoka kubasa. Hazi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma. Salary yedu haikwani. Ndine vana vatatu. Wokutanga wacho akawana nzvimbo kumogeza Teachers College. Akatanga September. Initially takabatira 1.6. Ndobvakwazonzi kodi wa top up ye 800. Saka yese for the term yakaita 2.4. Tisingaverengi mama provisions yaanoda. Then for this coming term yatiri kupinda iyi pari kudiwa 5,500.
Vatsikira vanoti senzira yekuti vawane imwe mari inowedzera pane shoma yavanotambira. Mudzimai wavo anopota achiita zvekutengesa.
Zvemunhu anofanga kuti mhuri yerame nekuti mhuri haizvizivi kuti mari haikwani. Inenge ichingoda zvainoda zvakakwanirana. Saka takatoti nemudzimai imi chiitai zvekutengesa pamusika. Saka vanotengesawo zvishuga, zvimajigisi, zvimadhiringi. Asi dambudziko ratava naro mai ndeyekuti pavanotengesera hatina license. Saka mapurisa anotimanyisa. Tinotengesera panze, mvura ikanaya hautengesi, mapurisa akauya hautengesi. Saka panotova nedambudziko.
Vadzidzisi vekumaruwa vange vachipiwa madhora 13 pamunhu ekuti vabatsirikane kuchitariswa matambudziko avanosangana nawo nekuda kwekuva kumaruwa. Asi vatsikira vanoti mari iyi ishoma zvikuru zvekuti haina chainobatsira.
Tiri kupiwa $13 iri kunzi rural allowance. $13 haikwani kuti titenge kana lofu rimwe chete rechingwa. Dai kuri kuti hurumende yatarisawo chichemo chedu yagona kuisa kana kuti toti 75% yesalary yedu, basic salary yedu. Zvaitibetserawo kuti tive tinonzwa kuti tiri kuwana chinotibatsira kumaruwa. Nokuti sevanhu kumaruwa hatisi kuwana mukana wekuti tiverenge nokuti tiri kumaruwa. Transport iri kudhura kuti tifambe kubva kumaruwa kuuya kwatinouya kumabhengi. Saka hurumende ndaya tarisawo maishi zvakadai ikatipawo mari inenge yakati kuti pa rural allowance.
Muzvare Lini Angiwane vanogara muguta reGweru asi vachidzidzisa kumaruwa ikwachirumhanzu mudunhu reMidlands. Muzvare Ngiwane vane vana vatatu vari kuenda kuchikoro uye vanotiwo vari kunetseka zvikuru kuti vawane mari yacho.
Ndine chishuviro chekuti dai hurumende yadzokera yadzorera kukosheswa kwaita maticha, kukuti ticha aionekwa ari munhu. Tisaramba tichingori vanhu vepasipasi panyaya dzemihoro yatinowana.
Muzvarengi wane vanoti chimiro chevadzidzisi hachisisina uremu mumaziso evazhinji uye shuviro yavo hombe ndeyekuti hurumende ivape mugove wakaringana kuti chimiro ichi chigadziriswe. Varayiridzi vari kutambira mari inotangira pamazana masere kusvika pachiru chimwe chete pamwedzi inova mari shoma zvikuru. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti mhuri nevanhu vashanu inoda mari inosvika zviuru zvitatu nemazana maviri emadhora pamwedzi wega wega kuitira kuti irarame. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti mihoro iri kutambiriswa vadzidzisi nevamwe vashandi vehurumende inobvisa chimiro chevashandi. Mumazuva mashoma apfuura, hurumende yakazivisa kuti yawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Asi mamwe masangano anomirira varayiridzi, kusanganisira reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe, ari kuramba mari iyi achiti ishoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, vamwe vabereki vakawanda vari kuchema-chema nenyaya yekuti vana vavo havasi kudzidza. Kuti tinzwe zviri kuitika, Michael Oyo Studio 7 abata vatarisai Madochi mubereki ane mwana ari kusanyati.
Dambudziko ririko anongosvika, zvinhu zvakaoma kudaro, vanoda zvinhu zvakawandisa kuchikoro apa, zvinhu hazvizi kutengeka. Mabhuku anodiwa, tatai mabhuku ngaawanda, ari kudiwa apa asi kutengeka. Zvikoro zvokunhu zvakakwira ende vari kukwidza, havasi kana kutombofunga kuti vajuma vanhu. Taimu yacho yavanokwidza isiyo manjeya.
Pamakabhadhara school fees makabhadhara mari?
Yanga iri 150.
Ndiyo yanga iri mari yakafanana negore rapfuura here? Nekuti hurumende yakanyatsoudzawo zvikoro kuti vasakwidze mari yeschool fees.
Zvanga zvakasiyana,
mwana paakaenda kuchikoro akati akawanawo here mukana wekudzidza?
Nyaya iripo manje, kana kuri sekwedu kumusha anga achingondouyai nemabhemba kumuzosakura. Kana nguva yekuti vadzidze kwacho hakutorina mari, tisati anenge achingostraika. Asi kundouyai nemapabva nezvakati nekungodhurisirana chikoro chacho, handisi zvati ana ruinde wechikoro.
Nemaondo renyu mungati nyaya iyo gadziriswa sei?
Nyaya iyi ini zvangu chandiri kuona ndechekuti dai tambo firo rimwe bato ka tambo pinda rimwe nerimwe bato tambo ona kuti ndona kuti zvinzo muna kudzikama and because aini zvaifara zvinzo zvaska pakoma taomira kuti nyika ine mhepo nyika ine nzara muchava kupinda mhepo haiwa hazvina kumira zvakanaka mana yaisu kubatika and zvinoita sekuti iwo unotechigwadza dabereki bhadzi nerimwe sure nekumwe divi unozoonawo kuti maticha ana zvarwa bhause mari ari kuora haisi kana kutombotengera mhuri yake anenge ane vana 4 handizi then anoda chikafu anoda transporti yekuti aende kuchikora everyday achidzoka anodawo bhutsu yake chaiko anodawo sipo anodawo hembe yake kupfeka but unobva ungoona kuti zvinhu zvacho zvenge zvakatokooma manje saka zvokubata kwese kwese
mwana paakaenda kuchikoro iye akati akanosangana nematambudziko akadii
tambudziko ririko guru chacha nderekuti kudzidza haa kudzidza hakusi kudzidziwa zvako ndo 1 chiri kutanga asi kwe uchingoi mabhuku ngaawo sekuti musi vanenge vangofunga havo mudzidzisawo vanongodzidzisa kuti haa nguva chaisi kutenga kavha iyi haisi kutengeka sikufiza yacho yajuma ingadi vakagara vataura havo zvainge
vanga vari vatarisai madhochi vachitaura vari parunare ukadoma namike westudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane zvinhu zvisingawanzoitika mukunamata kwavo muukuru mukuru muIran vaAyatollah Khamenei vati kurwiswa kwakaita Iran muzinda wemauto ekuAmerica uri muIraq ichishandisa zvombo zvemuchadenga munongedzo mukuru wekuti nyika iyi ine rutsigiro rwanyadenga mukuru wakwayo kwavati mbama kumeso kwenyika yakasimba zvikuru pasi rose yeAmerica. Vanhu vari kuenderera mberi vachiratidzira Malawi zvichitevera kubuda kwemashoko ekuda kupa chioko muhomwe vatongi vematare edzimhosva vari kunzwa nyaya yekupikisa kukunda kunonzi kwakaita mutungamiri wenyika iyi vaPeter Mutharika musarudzo gore rapera. Mutungamiri wehurumende yeUkraine asiya basa mushure mekunge pabuda mashoko ake akatapwa aishora zvikuru kusanzwisisa kwaitwa nemutungamiri wenyika iyi nyaya dzezveupfumi. Vamwe vagari vekushurugwi South vanoti vakatarisana nedambudziko guru rekushaya mvura sezvo zvibhorani zvizhinji mudunhu ravo zvisina mvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekushurugwi South kuward 11 vanoti upenyu hwavo huri kuramba uchivaomera sezvo vari kushaya mvura yekushandisa nekuda kwokusanaya kwemvura. Dunhu rese reshurugwi South rine zvibhorani 600 nemakumi matatu nezvitanhatu, asi zvibhorani 200 hazvisi kushanda, izvo zviri kupa kuti mvura ive dambudziko guru munzvimbo iyi. Mumwe mugari wemudunhu iri, amai Martha Mashaya Mombe, vanoti nepamusana pekushomeka kwemvura vava kungowana migomo yemvura miviri chete pasuva, iyo vanoti haivakwaniri sezvo vaine mhuri huru.
Kwedu kwaward 11 tiri kutambudzika nyaya yemvura. Mvura hakuna, tiri kuchera bhaketi 1 apa une vana 7-8 bhaketi 1 makuseni 1 manheru. Zviri kudo tishungurudzawo tatambura isu dei tawanigwawo zvimwe zvibhorani kuti tiwanewo mvura, nekuti tatambura hatigezi hatisuki madziva macho hamuna kana domwe remvura.
Amai Mashaya Mombe vanoti chibhorani chavanoshandisa ichi chinotokiwa kana vanhu vawaniswa mvura mangwanani chozovhurwa zvakare zuva rovira. Izvi zvinoitirwa kuti mvura inenge yapera iwane nguva yekusinina ichiwanda muchibhorani ichi. Mumwe mugari wemuward 11 Agnes Chinzenze vanoti kunzvimbo kwava hakutorina zvibhorani. Amai Chinzenze vanoti vari kuwana mvura kubva kuvanhu vane migodhi yavo, avo vanotanga vavaitisa mabasa senzira yekubhadhara mvura yavanopiwa.
Amvura yekunwa hatina, vane migodhi yavo ndovatodomboteererawo, saka ana achitokupawo mutemo pamigodhi yavo iyoyo, saka mupenyu watiri kurarama hwakaoma. zvibhorana hakuna. Unototanga watsvaira mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu, wokorobheswa mumba kuti uteke mvura pamba pemunhu. Saka munongoona kuti ndiro inonzi dambudziko. Saka isu tatiri kungochemera zvibhorani kuti dai zvibhorani zvanga zviripo zvaigona kutibatsira, nekuti kana paunobuda uchiti ndirikuenda kunoteka mvura une uchitarisira kuti udzoke uzoita basa kumba kwako, asi iwe utombotanga washandira umwe munhu. Saka hazvitibudiri zvakanaka.
Dambudziko iri riri kuwanikwa munzvimbo iyi sezvo nzizi nematsime zvisisina mvura. Mumwe wemakanzura emutongogara Rural District Council, iyo inobata dunhu reShurugwi South, vaShepherd Mudhara, vanoti dambudziko remvura ranetsa zvikuru munzvimbo yavo. VaMudhara vanoti kushomekwa kwemvura uku ndiko kuri kukonzera kuti vanhu vapimirwe mvura, kuitira kuti mhuri imwe neimwe ikwanise kuwana mvura pazuva rega rega. VaMudhara vanoti zvibhorani zvizhinji zviri munzvimbo yavo zvinoda kugadziriswa, asi vanhu havana zvikwanisiro zvokuti zvibhorani zvishande zvakanaka.
Pari zvino amwe asina mvura yakawanda, saka vanotoreshena kuti vose vakwane. Vakasatodero zvingafambi zvakanaka, noti mapoles mazhinji amwe adhirikira mukati, ava akudhara. Vanoita nezvazvo veTDF vanenge vachikurudzira kuti after about 10 years bore rofa kuflashiwa, so that itaka riya rinenge rakawira rakavharira mapaipi robva rabuda. Saka izvozvo iprocess yatoda kuti idini iitwe iyoyo. Dambudziko zvaro nderezvishandiso zvakafanana nemari kuti maspare parts nekubhadhara vanhu vanoita izvo.
Mukuru wetongogara Rural District Council vaBrian Rufasha vanoti gore ra2019 vakawana mari inosvika mamiriyoni mana emadhora kubva kuhurumende, kunyange hazvo imwe yemari vakazoiwana kupera kwasvita. VaRufasha vanoti pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora vakatanga kuwana vakacheresa zvibhorani zvishanu kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravo.
Pa1.5 yakauya kutanga, yakauya kudhara, endi yatakandoshandisa. Takadrilla mapozi pachachacha patongogara kutotonga kliniki kubata nai nekugama kamakliniki. Then imwe yachona takaivakisa bridge, imwe tikaivakisa kliniki.
VaRufasha vanoti mari yavakazopiwa kupera kwasvita vachaishandisa zvakare kuwedzera zvibhorani munzvimbo yavo, uye vakatoshambadzira mune rimwe bepanhau vachitsvaga vangaita basa iri.
Tazwana about 2.5 muna December, muna 27 December. Mukaona takaadvertisa kuda kudrilla mabhoro, maequipment ekuipawa bhoro musande mei, imari yachona iyo yatakutoshandisa.
Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka mwaka wayo, mvura iri pasi inotangawo kudzikira zvakanyanya, nzizi nemadhamu zvichipwa mvura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zvinopa kuti mvura inetse kuwana, uye kana paine zvibhorani zvinofanirwa kunge zvakadzikiswa pasi zvakanyanya kuitira kuti zvipfuure pane bhande remvura. Gore rapera mvura haina kunaya zvakanaka mumatunhu akawanda munyika, uye nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinotiwo gore rino mvura ichange iri shoma zvichikonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 kuShurugwi kwaNhema, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti mapurisa awanikwa achisvika pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa achisecha mahofisi aya.
Atapetu Zimbabwe, zvinika muno mangidza kuda Mwari.
Sei madaro?
Nekuti zvinika muno mazve hatifungati gore rinorira kuti pane zvinhu zvichafamba kana kuti pane zvinhu zvichange zvakanaka. Hapana zvinhu zvichikubva kuona kuti mapurisa acho akupinda kuti mumuzinda weMDC. Mapurisa achave nekuchengetedza vanhu sezvavaita kare. Izvi zvavangoendeka mukakudherera soka kungoshungurudza vanhu. Zvitezvi zvatovewesa, nhaimboti mapurisa aitishungurudza murodhi bhati zvino zvatovewesa nekushungurudza kwacho kwatonyanyisa. Saka munyika munomu, kiti hapane chakanaka. hapana chakanakira chimwe kungorwadzisana chete tichazikana kuzombofamba president une vakangonyarara tichitwa bhora nyika isiri kumbofamba zvakanaka ende zvese zviri kurwadza hapana chakanaka munyika munomu so kungorarama nenyasha dzamwari kungoti dai president vachimira kana zvizochiita ndotonga svika 2030 yacho yavanobvira kuchara evamira semurume vakwanisa kugadzisa chinhu chete chiri kunetsa munyika hamuna chinhu chakanaka makamboya makaona kuno muzimbabwe zvese zviri kurwadza chete kubva kumari kusvika kuchikoro kuchipatara kaizvo zviri kumunda chibage chakatsva
muri kutaura naobeti ndiri kuHarare budiriro
taurai tinzwe
zviri kuitwa nemapurisa izvizvi hazvinaunaka zviri kutoitwa nemapurisa izvizvi haindoona kuti dai vari vamwe ka vangoramba kushandiswa darubozi pakupera kuziva kuti vachange variwo futi varitotamba navo saka pamwe panyu ngavarambe kushandiswa
imimi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii
dai ndaiwana mukana wekutaura navo ndaitongotaurawo kutoti aiwa hondo dzavanotagara vachitaura kuti vakarwa ana baba vedu like baba vangu mofe vakarwira ini but vachiona kuzvibitika izvizvi vanoona nge vakarwira mahara nyeperei kuti zviri kuendeka hapana kana hwani tiri kufamba kana tozibata chiri naniwo hapana izvezvi hakuna mvura masiweji aringodhubhuka everything hapana kana chiri nani
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chashandisa masimba acho emari kutenga vatambi vese vane mukurumbira munyika apo makundano ekasolaga Premier Soccer League ave pedyo nekutanga. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chikwata ichi icho chinotambirisa vatambi mari inobva iyo pamadhora mazana mapfumbamwe kusvika pamadhora churu nemazana mashanu ekuAmerica. Chatora vatambi vese vanga vachirwirwa pamariketi kusanganisira Ralph Kaundera uyo aive pavatambi gumi nemumwe chete vairwira mukombe weCastle Soccer Star of the Year wegore ra2019. FC Platinum yazivisa kuti yatenga zvekare Nomo Chinyerere wehwange, Donalds Jinyai weTriangle avo vaidiwa nezvikwata zvakawanda kusanganisira Chicken Inn ne Makepekepe Ekeps United. Vatambi ava vatove kushavane uko vari kutarisirwa kubatsira chikwata ichi kurwira mukombe weleague pamwe newe CAF Champions League. Chikwata ichi chinotambirisa zvekare vatambi madhora zana nemakumi mashanu ekuAmerica kana vakakunda pamutambo wega wega. Kunyange hazvo vachitsigira Caps United, mutevere wenhabvu vaspecial bote vanoti dai vari ivo vaive vakamira paive pana Kaundera, Chinyerere naDzinyai vaingosarudzawo kuenda kwavanopiwa mari yakawanda yemuhoro sezvangoitawo vatambi ava.
Nokuwanda kwematim, the first thing to consider chandingaita kutarisa mari yakati wandei pamari pokunyatsotanga ipapa kuti akofa mari yakawanda ndiya.
Pamusoro pezvo maMoneybags araura zvekare Last Jesse naSterlingala kubva kuManica Diamonds pamwe naDenzel Kumalo uyo abva kuHighlanders avo vabatana nevamwe kuendera mberi negadziriro. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu uyezve anoita zvekubheja mitambo vatinashemuseti vanoti vachitarisa mamiriro akaita zvinhu vari kuona mukombe wegore rino weCastle Lager Premier Soccer League uchidzokera zvekare kuzvishavane neFC Platinum.
FC Platinum setimu ine mukombe izvozvi we will never rule it out. Uyezve Gez Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Zvimwe zvikwata zvemupremier soccer league zvatotanga gadziriro yazvo yemwaka uno asi zvakawanda zvacho zviri kuungana nemuvhuro kusimudzira ndima yazvo. Izvi zvinotevera chiziviso chabva kumukuru wekumahofisi epremier soccer league vaKenneth Ndebele avo vati makundano aya achati kurumidzei kutanga kuitira kuzopa mukana mitambo yemaurias iyo yakati wandei gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudeuka kweropa kuri kuitika munzvimbo dzinocherwa goridhe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Le tshona njani mthwanga zomuhle olamukela ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Even though labona laba mabhemba sizathi ngamashuru labona laba abantu abaphume sisibathenda ukuthi bareportile sebejika futhi babe njalo banxabe kuye busuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakureport ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho olukhoni o-state of the emergency okulwisana lezigebengo ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Asila zona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bedeyisizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu leKhanda Mhlophe Neighbor Boys liphethe idlaladelano elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethele linyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye kuthiwa yinsinda abaphendula abadaleka babesithi khona icala lemvula ingubo lingeni. Laba abantu sebephelelwe. So sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukuluze ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma. Bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akufela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu. Kambe bakethi anesibuyeli izulu. Bethi lesi sibhangano khathesi la yaqalisa isenze nje isibhangano. Yoyo bengababo vabapika vabapika okunaka baze babavuma yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu angathiwa ngamashirugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa othiwa useke wabotshwa ngathi ababotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yiyo kuthiwa libanje kuthe liphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njengebandla le-NDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe
ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi ebathi amashurugu ilanga webandla le-MDC
hayi abantu abangakuphendula ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikuzwile sobesesesibamelele so ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kazulu ukuthi uzulu abe sethiyana lokuthi amashulugi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bake baphefumule ngoba kabaphefumuli bakithi zizalwane zasezimbabwe thina njengebandla le-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini
asila sona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma belengisa izandla
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe-state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosikazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba zathi ubona umuntu kade umuntu ebhodile ulethembo lokuthi sengivela faka i-report yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitha. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphume sisibathembe ukuthi baripotiwe sebejika futhi babe njalo banxa bekuye ebusuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza nizokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana laso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho
ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika esigabeni zethu ngokutshiyana ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona khona into le kayitshintshwa ukuthi bakunanzelela ukuthi lesokuqeda kuyaqedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi ezilongezi nxa kuyikuda bakunanzelelanga i-target yethu ne-12 billion ngeke siyibambe sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke khuthazwa abantu ukuthi into le ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana baba tatele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyafuna ukukhuluma kungani yakakasa lo sense itshoma ngizobuhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona kababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshiwe kakhulu bazi babotshwa even khona laba bamabemba sihlala sibabophisa nahlala siyamangala sengaze ngadeka.
Umeli we-Highfields East edale lephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from His Excellency, stop it. The issue to do with the merchant will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela ilizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwa ngumongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende, umnumzana Rangarirai Godwin Mazo, uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese siba labantu abathi sipha konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela eliqhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho lizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphaniphani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kwiminyaka esanda kwedlula. Kubika intatheli ezindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana South Africa, Botswana lamanye, umnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umkhono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Bayababuyisela emuva, kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethatheneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kusivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseGaborone bekhululekile. Uke wahamba-hamba esitaladeni zedolobheni le-Francistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi ofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithuba zesikolo ukusethifya. Kodwa umkhono weshuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Yes, I think the service charges are quite fair in my opinion.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iy'ndleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba umkhono weshuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. Urhulumente wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza asebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube le ntengo ezijeneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Minister of Foreign Affairs.
Sesiyenze isicelo kumphathi ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye lo registrar general uthi abangeke banakekela yini labo abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi baya kwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwa ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Wokutshengisela kwabantu bakwele Malawi kuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obe inhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi yakhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ese Washington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kuhari sinofika kubulawayo namhla emini utshele intatheli zindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco selile. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United kanye lele Harare City, njalo uthe yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona eselibe zintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is 3 years on the bounce, they need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe phakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakana lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba, kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esitshiwo umqeqeshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong, yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum. UMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabona izinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ukuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani, njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abaningi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wengumsekeli wakhe kuqembu le-Cape United lele Harare City uMark Mathe, esithi uMathe uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBhoso. UHarrison isizalwane seNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhona le abalisayele Port Vale kanye leStoke City engunozinti. Uqeqeshe kweminyaka eminingi eselizweni laseSouth Africa, ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu le-Amabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nginguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So shithi ibhende esihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Bazwazi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Madoda umhlaba lo sinobungozi, uma uphila kuwo wena wamandla awubaba sithethelele sesiphuma izolo zethu. Matotum tava los no bugos, uno pila buo, en agua manda, a uva avanzi, tetelele, tetumizo los de tu.
Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bayasithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi khala mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
We baba sithethelele thina, uba thethelele.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Engingakuchiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli, nani ngumhlaba wonke jikelele, ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo, nakithi nje ungasifonela kona la manamba u-0619636853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madoda, sihlukile umhlaba wonke unje awubathinte lapho thebos polisi bafisa dali katara yako fana zeka Ukona tukona seme kala botando naseli kwani seme kala botando seme kala botando uye choloji seme kala botando naseli kwani wera
Kanda mhlophe neighbor boys behlabela kamnandi besiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahhofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngu-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.